zvinoshamisa uye zvinonyadzisa. Ende tinee tichifunga semusangano weZANU-PF kuti vatinokukwidzana navo vabvezera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana ririro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoiyi, bva nyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana Obadhaya Moyo vaisungwa, ingawani vana Chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vaChombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi? Nhasi Jobhu Sikala wasungwa waita mhosva dzake naumwe wacho emupistori. Hamuzivi here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime?
Afika vaSikala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashaikirwa naMo Blessing Ali ende nhunzva tunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga naye akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba asungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi kuCrisis Coalition mutauri wayo vaObed Masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chokuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJemerson muno muHarare. Mose neivo vose veopozisheni vanga vachiti vaMasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani, vachiti vamwe veZANU-PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa, mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanisi, hazvinoino kuti vekuZANU-PF vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu, dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere, vanosungwa nemapurisa.